mukuru WHO muZimbabwe muzvinafundo zvini Marie Dangu vanyora padende mutande ravo retwitter kuti chirwere ichave kusvika padanho rakaipisisa. Vanhu mazana mana vanonzi vari muzvipatara uye vamwe vanodarika mazana matatu vakafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu gore rapera. Sachigaro wekanzuro yechiredzi rural district vaaspect Mashingaidze vatenda kuti vamanikidzwa kumbovhara zvikoro zviviri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Mabanza nenandi zvinhu zvimwe chete that's my boundary chikoro chimwe chete chikoro chiri muarea iyoyo saka kuvana vazhinji vanobva pamabanza saka it was a containment kuti chirwere chisati chisatapurirwana saka vana va kunyanyanya vana vemapanza vese vawisitirwa kuti vambomirana zvikoro kusvika denda rahapurwa.
Zvikoro izvi zviri munzvimbo yemapanza iri kupararira chirwere ichi zvakanyanya uye makafa vanhu vaviri. Mukugadzira dambudziko iri vamachingaidze vati vari kushanda nebazi rezveutano
in terms of nyaya dzevari kurapa Ministry of Health is iri pagiraund veri kuita izvozvo. Matende akapichiwa matemporary clinic yekuti varapigwe panzvimbo yazvadhukira izvozvo. Zvekuti mabhoos gavhumendi yatipa rig drilling rig pari kuchekwa patochekwa mabhoos ndeyekuwedzera pane mvura yangagara iripo.
Nezuro muchiredzi vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi hunova huwandu hwakakura kudarika dzimwe nzvimbo munyika. Mumwe mubereki anogara kuchilonga vahepiasi kutu vati vave kutyira upenyu hwevana muzvikoro.
Hazvishuwa mukoma kolera kuno kuchiredzi iriko zvadai sekuwana kwana mapanza kuchiro zvikoro zvatovharwa nekuda kwekorera kunoku kuchiredzi ichangotanga but iri kutekeshera saka vabereki vaakutochira vana kuti zvikoro zviruzo varwa chiredzi yese saka hapakaipa.
Mugari wekuchiredzi vacharles baloi vanoti kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwava kupa kuti denda iri ripararire zvakanyanya.
Kuno kwachilonga kune dambudziko rekuti hatina zvibhorani, hakuna matsime, vanhu vari kunoku vakutorarama nemvura yakasviba inoyerera kubva kumakanara. Vanhu vane mabhizinesi akaita sana tonga dholes ndo kwanotowanikwa mvura yokumwa iri kushandisiwa nevanhu kunoku.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Maunganidze vati titumire mubvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro vanoti bazi ravo rine zvirongwa zvakawanda zvekuchengetedza utano muzvikoro kuti denda iri risapararire muvana.
Isusu chatinoda kurangadzira nyika yeZimbabwe ndechekuti muzvikoro medu hamuna denda rekorera. Korera inobva mucommunity saka isusu tinobatana nebazi rezveutano bazi rezveutano richitibatsirawo kuti isusu tidzivirire vana vedu nevanosenzera muzvikoro zvedu kunyanyanyanya varayiridzi nevanenge vari muzvikoro zvedu kuti denda rekorera risapararira.
Asi mukuru werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zvovo vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Nezuro munyika mese vanhu vashanu vanofungirwa kuti vakafa nechirwere chekorera uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nemumwe chete vakabatwa nacho. Dunhu rechiredzi riri pamusoro kuchitevera matunhu akaita seBedbridge uye Harare kumisha yevazhinji yakaita sekuwadzana neGlenview Chitungwiza Makonde pamwe nekubhohwera. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapfuura vanosvika zviuru gumi nezvisere nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri 18,332. Vashaya vanofungirwa kuti vanosvika mazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe. Chirwere ichi chiri kupararirawo munyika gumi nenhanhatu muAfrica kusanganisira Zambia nemalawi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.